Indini marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi chishano 15 kubvumbi 2016 vanhu gumi nevaviri vafa munjodzi yemugwagwa kuBaitbridge vamwe makumi mana nevashanu vakakuvara mushure mekunge bhazi reMB transport rabonderana nerori kunetsana pakati pekambani yeNRZ nevashandi koenderera mberi varimi vochema chema nekuderera kwemitengo yefodya vanomirira vashandi vemumugodhi vonetsana panyaya dzemihoro muchirongwa chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yenjodzi yemumigwagwa takatarisana nezororo rezuva rekuwana kuzvitonga kuzere kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisa I WhatsApp number dzedu dzinoti +1 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave musakanganwewo kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona